Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina Chivabvu 30, 2019. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Musakanganwa kuti chirongwa ichi chiri kubudiswa paFacebook page izvozvi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Gurukota rinoona nezvemaindustry nhasi rinotarisirwa kuita musangano nesangano reGrain Millers Association of Zimbabwe pamusoro pemitengo yehupfu negorosi. Sangano revarairidzi reProfessional Educators Union of Zimbabwe rinoti richabatana nesangano revarairidzi yokumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe pakuramwa mabasa kubva nemusi wemuvhuro. Tichanzwa zviri kutaurwa nemi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvemaindustry vaMangaliso Ndlovu nhasi vari kusangana nesangano reGrain Millers Association of Zimbabwe chinangwa chiri chokuona kuti poitwa sei panyaya pemitengo yehupfu negorosi. VeGrain Millers Association of Zimbabwe vanoti vari kuda kuti mutengo wehupfu negorosi uwedzerwe sezvo vave kutenga mari yokuAmerica pamusika mutema. Izvi zvinotevera danho rakatorwa neReserve Bank of Zimbabwe rekuti haichawaniri mari yokuAmerica nemutengo uri pasi zvimwe chete zvakaitwa kumafuta ekufambisa dzimotikari. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutauriri weGrain Millers Association of Zimbabwe vaGarikai Chaunza.
Tandakwanisa kutaura tinokwanisa takamirira nyaya yegorosi nekuda kuti gorosi ndo ratinogaya kuti tizoburitsa flawa tozotengesa kumabheka wozobika chingwa. Saka panyaya yegorosi nenyaya yechibage paoriginal tikutarisa mitengo yezvinhu zvandataura izvozvo nekuda kuti zvese zviri kukwira. Vamapackage companies vanotengesera zvatinoputirisa huku, flawa nesugar business owners vari kuda mari yekunze kuti tibhadhare kutenga mapurasitiki wavo. Isi mari yekunze hatikwanisa kuiwana nekuda kuti tungatenga muno muZimbabwe. Uyezve pane nyaya yemasubsidi akanga aripo ekutenga chibage nekutenga witi. Kunyanya witi taiitenga ne$407 taisirwa subsidi nehurumende. Subsidi iyoyo yakabviswa zvaakureva kuti taakutengawo neinterbank rate. Saka zvese izvi zvinoda mari yekunze. Mari yekunze izvi hatikwanisa kuti tinge tichiwana paresidence of Zimbabwe. Taakuiwanawo pamusika mutema. Pamusika mutema apa reti yacho inonga yachikwira zuva nezuva, yaakuendayo kuma1.8. Saka tatichionesa nehurumende kuti ndopatasvika apa macost pressures edu akamira so. Saka toita sei kuti tikwanise kurambawo tiri mubhizinesi nekudawo kuti tikasavandudza mitengo yezvinhu zvedu zvaakureva kuti zvinokwanisa kuti tivhare. Asi kuita kuti aiwa isu hatifaniri kuti tivhare zvitoro hazifaniri kuti zvivharwe. Mafactory edu hafani kuti avharwe. Tinofanira kuti tiite iya inonzi inspection. Mashopu oramba achitoramba achigaya, mashopu toramba achisupplya hupu nezvimwe zvakaita sana flower. Asiwo ivana zvina bhizinesi vedu vanonga vachida uchoviri kuti varambe vari mubhizinesi.
Hurumende iri kuti kudii nechikumbiro chenyu?
Sangano semataura ndaita uri kuenderera mberi. Satigaro reGrain Millers Association Zimbabwe vatafadzwa musarara. Vari kupinda musangano nehurumende nhasi uno sekutaura kwandiri kuita vatafadzwa musarara vanovandiko Satigaro weGrain Millers Association Zimbabwe. Mangwana ndipo vachange vachikurukura negurukota rezvemabhizimusi pamwe chete nemaindustry vachivapa sistemu izvo, vachivaratidza vachionesana navo vasati vatisati tazoannounsa zvatawirirana isu nemamembers edu vanoita zvekugaya gorosi nechibage kuti tizenge tichivandudza mitengo yedu. Asi ndinokurudzirai kuti nekupera kwesondo kana kuti kutanga kwesondo rinouya chazo zilisa mitengo mita zinzatino gandira isi asichia kuzika chinge tapeza ta ulira na hurumende na uda kuta atika kukashika kumanya kuzika mitengo kana utikuwa na uta mitengo kana kuzungona wani mangua na wana mashon ema kuzikuwa wakuta maria kati kutina ungecha garapasi hurumende za ulira na taone sana
kova ne mitengo ya chini kutuona ya toi isu kwa utichingwa cha wakuta mari hupu wakuta mari varu kuzwana kupa
isu sema mila atati cha kuza mitengo ya kana pane varu kuita izvezo ndo kuda varu kuita iyo aone nekuda kwavo vasi nhengo dzedu isu dzegremila dzakuya muzimbabwe hapana nhengo yedu yati yakwidza mutengo nokudawo kuti takagara musangano watakagara isu semamirazi nenhengo dzedu tikaurirana kuti hatisi kuzokwidza mutengo yezvinhu zvatinogadzira tisati tataura nehurumende.
Mutauriri we Grain Millers Association of Zimbabwe vagarikayo chaunza vange vari parunare muHarare na Blessing Zulu we Studio 7. Rimwe sangano revarairidzi re Professional Educators Union of Zimbabwe PEUS rinoti richabatana nesangano revarairidzi vekumaruwa Re Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe pakuramwa mabasa kwakarongwa nesangano iri kubva nemusi wemuvhuro 3 chikumi. Mutungamiriri wesangano repeus ba Wilson Makanyaire vanoti sevarairidzi vari kuona kuoma kuri kuita upenyu hwavo nekuda kwemitengo inoramba ichikwira asi pasina zviri kuitika kumihoro yavo. Mutungamiriri werimwe sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ Dr. Takashira Joe vaudzawo Studio 7 kuti nhengo dzavo dzichatangawo kuramba mabasa kubva kutanga kwachikumi vachiti vari kuedzawo kukwezva vamwe masangano evarairidzi ane muono wakafanana newavo kuti vabatane vachiti nhengo dzavo hadzichakwanisa kuenda kumabasa nekuda kwekuoma kwezvinhu. Varairidzi vari kuti vanoda kutambiriswa mihoro yavo nemari yekuamerica kwete kutambiriswa nemaRTGS ayo avanoti haachina muremu. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 na vamakanyaire.
Chokwadi, kutanga ndoda kutenda utungamiri vatuzi waramba uchichema nematambudziko ematicha sematicha tagara pasi tikaongorora kuti azve chokwadi tinokodzero kuti tibatane neatus tipurangwo mabasa chango pakuti tidaro mwana mai nyaende imwe chete iyoyo kutambura kwematicha iyoyo yekuti maticha ave kunhonga choshe nemuromo hakuchina araramo kuzimbabwe nyange vana vatinodzidzisa havachagona nekudzidzisa zvakanaka so zvinhu zvaoma kuzimbabwe saka patinodai titanonanga tandana iri 50 or so dollars per month zvinhu zvaoma hasakwanisika so tangoti tibatane tipinde munzira tamwe basa tombochema nehurumende yedu yautakanyi tichida tinganzwika.
Tiri kuonawo kuti pachine mikana nenzira dzekuti munge muchigara pasi nekutaudzira nehurumende musati mapinda mukurangwa mabasa matimapedza here nzira idzodzidzi kuti muzodawo pinda mukurangwa mabasa?
Mwana wamai angu kutaurirana nevanhu ava handione zvichibudisa pundutso asi kuti munogara pasi muchifunga kuti muri kutaurirana but kusina chinoitwa. Unoziva ukaenda kuchechi kuna mufundisi unopera vakadzi vevaridzi unongonamata wakavhura maziso ukafunga kuti muri kuchechi unoerekana mukadzi wainda tingapedza nguva kutaurirana kana kukurukura. Chokwadi ndechekuti they are wasting generation yematicha vari kuwesta generation yevanotodzidzisa so tingangonyepera kuti tinotaurirana hapana chinobuda pamwana wamai wako.
Zvii chaizvo zvamuri kuchemerawo imi sesangano repeus?
Zvinhu zvedu zviri so clear. Vakataura vega varuma vakati RTGS yakuretwa vakataura vega vakati 1:1 so chatinongotaura isu pano ndechekuti zvatatanga kupinda achipuwa mari dzatinopuwa idzi dzanga dziri in forex dzanga dziri in equivalent to user vakaraidza kuti 1:1 gore ravagadzira maRTGS pano vega vano multiplier yaanoti official rate kumabank so tingoguma chekutanga tigerekao nyaya yekuti increment ndataure nyaya yekuti official rate kubank mari yatapiwa isu maticha nguva yakati nhasi uno ikaenzaniswa nemutengo wemari dzekunze yava mari hatigoni tanga kutaura nyaya yeincrement ngetakaa kungirana kuti nyaya dzedu isu mari ikaanga iri dollar nhasi yava mari from thetotaura nyaya yeincrement.
Asi tiri kunzwa kuti hurumende iri kutarisira kukuwedzera imari mwedzi uri kuuya uyu. Chii chaita kuti musamira mutange maona zvamunopiwa?
Aiwa, ndisakataura mwana wangu, hatigoni kupendwa muromo nemafuta 20%. Chokuti vada kutiwedzera mari percentage ipi. Kana vawedzera 20%, 30%, 100%. 100% iyei. Nhasino kutaura kwatinoita kuno, $100 is equivalent to 350 bonds in Zimbabwe. Zvoita vaizvo kuti tichatambira mari past $300. So kana vakataura nyaya 20%, 6% increment, chiko hapana zvavaita. Chekutanga ngavatangira kuti mari yatiri kutambira iyoyo ienzaniswe neofficial rate yavanochinja nayo mari kumabhanga. Izvozvo zvinoreva kuti tichatombosumuka mbichana nekuti ndivo vakataura economics dzavo. Isu tevadzidzisisi vakataura economics. So vatine matechirungu tumatsvene zvenge kunyika ndizvo zvese.
Avo vange vari mutauriri weProfessional Educators Union of Zimbabwe vaWilson Makanyaire vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tovambotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Mubepanhau reNewsday mune nyaya yava Nelson Chamisa, avo vanonzi vati kukwira kwemitengo yezvinhu, kusagadzikana kwenyaya dzeupfumi, kushayikwa kwesimba remagetsi nezvimwe zvave kuremera vanhu zvekuti ndizvo zvichakonzera mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti vabve pachigaro. MuNewsday mekare mune nyaya pamusoro pevaimbove vashandi vePremier Tobacco Auction Floors vakaudza paramende kuti havana kubhadhara mari dzavo dzemihoro kubva muna 2015. Vachiti kambani iyi ine chikwereti chezana rezviuru zvemadhora kana kuti $100,000 kuumwe noumwe wavo. MuHerald mune nyaya inoti vaimbove mukuru wemapurisa vaAugustine Chihuri vanogona kusungwa sezvo ongororo yakaitwa yakaona kuti vakashandisa chinzvimbo chavo zvisina kunaka. MuChronicle mune nyaya yevakuru yemakereke kana kuti Zimbabwe Heads of Christian Denominations vanoti vadhumiso dhavengwa igamba munyika zhinji sezvo mabasa avo akange asiri ezvematongerwo enyika badzi. Muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Ya, uri kutaura panaro apa kuronza ndi mutape Tedza Tedman Masoweto apa. Zvinoitika munyika yeZimbabwe varume zvinosiririsa. Saka vana tivarimwe tiri nderera dzisina baba kana mai vanozwawo tsitsi. Vanoda kurya vega vana takaningira. Vapedzapo vouya futi vanototi tochemera makumafufu aripo. Hazvizi kuita zviro kwazvo zvakati mhoryo. Asi chaapo vakuda kuti tiite mwoyo umwe tibatane. Kukazi kune machi toenda komacha teshe. Nevari jononeno totokwanisa kutobvawo ndiende komacha pamaoni pamahofisi avo pavanazo kuona zvimeita nyangadzwa. Ngekuti kanyi zviro zvadhura, dhizeri rakwira, kuenda pamabhazi apapo zviro zvinotorwa pabhodha, pakudhikireyapo dziri kutounza manjeshi. Chaziikwe kuchemera munomuzve tikadaidzwazve makwerekwere vamweni vanhu vaya veidainzirazve mazwi eshe etinopuwa havana yeZimbabwe tatambura komana ndashatirwa ndizvei teedzwa pachagonda.
Makadii makadii ana mukoma hwande ikoko nose totenda nechirongwa chenyu ichi. Ndakutaurawo nezvevanhu vari kutorera vanhu zvinhu pabhodha apapa. Vanhu ivava vanenge vatumwa nani, izvo zvinhu zvakaoma kudai kuZimbabwe. Ndopavada kuchionekwa manje. Kana zvadaro uchimedzi isisu tochienda tinoprotesta tiri pabed bridge pacho ipapa. Vozi vava kuita izvozvo isisu tiri kuno South Africa tiri kutumira vanhu chikafu kuno hakuna chikafu ivo vochitora futi. Saka varati vanhu vafere. Ipapo ndopari kutirwadza mukoma Jonga ipapa. Ndini Tinashe Jonga ndiri kuno kuSouth Africa Durban.
Makadiko vashamarare, aiwa tinotenda news dzamuti patinogara takatodzimirira. Ini ndinoitwa Tresa ndiri pano paJoburg. Hatisi kusvora zvedu hurumende iri kutonga izvi asi maitiro avo dzemungonopesera watotadza kusanganisa pfungwa kuti nzwisei chiri kumboitika muZimbabwe. Manyanya kuita madhisinyongoro, hamusisina oda, hamusisina mutemo muZimbabwe. Muzimbabwe maungurara miwa mchungu viringwa vanhu atizvinatsonzwisisa kana muchiti Zimbabwe inovakika tisikuzoti kuvakika kwacho kuri pati because vanosungwa vachatizoti vari kusungirwei vanoiswa wacho kubhodha vari kunzi vatorere vanhu zvinhu tikuzama kupedza nzara iri munyika neuipi huri munyika vanhu vari kuuya kuno koopema kudondo vanhu vanouya kuno kuvanoya vasina nemapepa ese vodambura bhodha waya vopema votora zvinhu kuno vachimhanyiswa futi nemapurisa kuno vomhanya vakasenga zvinhu zvavo kusvika pabhodha vachiti todzokerewo kumba nezvinhu zviya tikwanise kurarama vakamirirwa nemasoja ezimbabwe apa votorerwa zvinhu zviya vosvika kumba asisina futi chinhu vodzoka kuno kuzvionza vana mapepa vemuharariwo vari kunzi musatengesa ndisvina bvai panapa endai mutengesera kuroko manje mwana wezimbabwe kuti araramika inzarawo iri muzimbabwe macho iri kucreatwa nehurumende yeduwo hatichanzwisisi
kazuvai kazuvai vateereri nevashamarari vestudio 7 nhari kutaurwa navamugofori avo vetanzania avo kuti hanzi masanctions ngaabviswe ko ivo zvakakonzeresa masanctions vazvitaura here kuti vanhu vamurikungosunga vasina mhosva angooneka akabata kaportfolio obva vakandova mujere kunzi uri kuda kupidigura hurumende kaambobvisa izvozvo izvozvo kamweya kave kakungosungasunga kasina kana basa rese havasi kumuudza vari ngotaura kuti masanctions ngaabviswe kundinzwa kana kusandinzwa inini ndatovaudza hazvina zvazvinobatsira vamwe ndo vanoti musashora mbodza nenozvimbira ko kuzvimbirwa kuchiri kuguta here kana kwatova kurwara vanhu vanongonakidzwa nokungotaura zvinhu zvisina kana basa ngavatipewo zviri nani hurumende yakundikana hazvibatsiri zvavari kuita ngavabvepo
apo pastudio 7 mamuka sei zita KK ndiri musouth africa ndichiti aiwa zvinoita kuti nyika yedu iendere mberi yezvinoi 1 nhaurirano pakati pavachamisa navamunangagwa 2 kutora mari imwe kushandisa mari imwe chete munyika medu yakafana neusa oro rand tosiyana nemaRTGS pamwe chete nemabhondi tosvikangamwa zvava zvinhu zvekare namba 3 vose vakatora zvavasina kupiwa vodzorera kuhurumende Number 4 zvichirwa zvose zvomonitiwa kuonekwa kuti shuwa zviri kubatsira nyika yazvo zvinobatsira kuti zvigare pamusoro pemakomba asi zvakabuda mumakomba iwawo zvisina wazvakabatsira aiwa ndomashoko andinawo muzuva ranhasi ndichiti makadi vateereri KK South Africa
pamusoro vashamarari vestudio 7 tanonoka wande blessing zulu ndinokwasai mose pachirongwa chamunotipenyera pastudio 7 dai maramba makadaro indine nyaya irikundinetsa yenyaya yepabhodha apo kuti vanonotora zvinhu zvevanhu vari kubva kunotsvaga kunyika dziri kunze dzakatsaurana sezvizvizvi vachiona dambudziko ririmo munyika yezimbabwe vanoti vanhu vanorarama sei indoshava vanhu vanoroya kuti vanoroya vanhu vakaita sei vanoroya vanhu vakanaka vachiita vanhu vavapatambudza pabhodha apo vachitora zvinhu zvatambudzika mazuva akawanda nemakore akawanda munhu achitsvaga munhu ndopanotora nezuva 1 avanhu vanoroya varoi zveshuwa ndo vanhu vavato varadza mbiri yavo ipapo kuti varoye zvinhu zvakaita saizvozvo hakuna kutishungurudza zvakadaro kuti toshungurudzwa kuno tichitsvaga zvinhu izvozvo toshungurudzwa pabhodha nekutorekwa zvinhu izvozvo
kwazai 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 vestudio 7 muri kutaura navhodha vhodha chinamurira ari pacape town apo ini hangu ndinorwadziwa chaizvo vana mukoma jonga ndorwadziwa chaizvo ndichiona bhodha ichiita huru wekuti munhu anoenda kunoshuzha aienda kunoshuzhira mhuri yake ndopanoona umwe munhu otora zvake zvinhu oisa mauyo hazi yavo ipopo vachatora masefi wekuti mhuri dzacho chanobatsirika ndopavanenge voita yavanoti bhakosi yavo iyaiya voita sekuti zvinhu zvakanaka pachizano pekuti hazvinhu zvakachipa hurumende iri kuzowana ndopavari kutorera vanhu ipopavo adai vaita zvinhu zvakanaka ngavaende kudiamond uku vatsvage basa uku kudiamond uku zvichiyerwa ngavamaine zvakanaka nyika ive nezvichiremerera kauori vari kuti kari pabhodha akapo pabhodha kauori kari kutore vakuru ikoko kustate house ikoko aipapo ngavatibatsirepo kana vakundikana ngavaise matom pasi atendamo
avo vange vari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo Aya, mashoko avo asana chokita ne Studio 7. Tino kukoka hii kuti mutitumbire mazu enyu pa WhatsApp number zinoti 001-202-465-0318. Muchitaura za mnofunga pane zviri kuitika. Asi, ma message enyu itai mapfupi uye mweza wakutibuza kuti zvinhu zvingagadziriswa sei munyika. Tombo tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano re United Nations rinoona nezvemapoteri, United Nations High Commission for Refugees, rinoti kurwisana kwemaridzi kuri kuramba kuchiwedzera kumaudzanyemba kwakadziva kumadokero eNigeria. United Nations inoti vanhu vanopfuura zviuru makumi maviri vakatizira kunyika yeNiger vachitsvaka upoteri vachitiza varwi vanopfurikidza mwero veBoko Haram. Vamwe jaji vekuBritain vaudza vaimbove gurukota rezvekudzidzana nedzimwe nyika vaBoris Johnson kuti vapindure mibvunzo pamusoro pekuti vakanyepa mazuva kutsvaka rutsigiro rwekuti Britain ibude mumubatanidzo wenyika dzekuEurope muna 2016. VaJohnson vanonzi vataure pamusoro pekuti vaiti Britain yaiendesa mari inoita mamirioni mazana mana nemakumi mana nemaviri emadhora pasvondo kuEuropean Union. Makaterera kuStudio 7 anemi muchirongwa nditanono kawande ndiri muWashington DC. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. VaRobert Mueller avo vakadumwa kuti vaongororeka namutungamiriri wenyika vaDonald Trump pamwe chete nesangano raivabatsira kuti vasarudzwe semutungamiriri wenyika vakashanda nenyika yeRussia musarudzo dzemuna 2016. Nezuro vakataura nevatapi venhau kekutanga mumakore maviri vachitsinira zvavakabudisa mugwaro ravo. Tabata nyanzvi mune zvematongero enyika Dr. Roderick Machekano kuti vatiudze zvavanofunga nezvataurwa navamula uye kwananganyaya iyi zvino.
Vamula vanenge vabuda vachiti jekesei mamiriro akaita inozalekere nyaya yeinvestigation yakaishitwa nokuti paripoti yavo hapasi kunyatsooneka kuti vanga vachiti zvimwe zvacho zvanga zvakavharidzirwa. And uye tinoona kuti isusu vaattorney general vakazobudawo vachinyora samari yavo vachinge vari kupa tsanangudzo yatazoona nhasi kuti inenge inoda kunotikwikwidza nei nezvavazvitaurwa navamula.
Pane zvavataura nhasi pane zvazikamwa here nhasi zvazvisati zvambozikanwa?
Vamula vakoti jekesei kunyanya isu tinoona kuti izvo vaTrump pakabuda ripoti negwaro rakanga ranyorwa navabva attorney general vaTrump vakabva vabuda ivo vachizviti ndanzi hatina mhosva ndakachena. Asi vamuna vabuda vachijekesa ivo vachiti izvo ivo mubumbiro remutemo wedepartment yejustice vavana ivo power yokuti vaite prosecute vaTrump kana kuti vavati vane mhosva kana kuti havana mhosva. Ivo havana kuita investigati nyaya iyoyo yokuti vaTrump vane mhosva here because vakaona ivo kuti zvanga zvisiri mumutemo haisiyo yatingati yanga iri job description yavo yavakavapuwa.
Zvabuda nhasi izvi zvinobatsira vaTrump here kana kuti zvinota sokuvasungirira?
Mabude azvaita zvinenge zvinoratidza kuti zvinenge zvinotisungirirei vaTrump nokuti kana ivo vaTrump vabva vakurumidza kuresponda vachida kuratidza sekuti izvo hapana nyaya. Asi ivo ndinoona sokuti vari kuzviona kuti izvi zvinhu zvingava zvinogona kuchinja mamiriro anga akaita nyaya yavo iyi.
Munoona sekuti izvi zvapa simba kuna vanhu vari kuongorora nyaya yavaTrump here kana kuti zvatora mamwe masimba kubva pane zvinangwa zvavanga vainazvo?
Kana tichitarisa tinoona sekuti izvo Congress haisina option. Congress inofanirwa kuti ichitoita investigate nyaya yatinyatso kupuwa ma yatingati masimba ekuti ienderere mberi nenyaya iyi. Kana ivo vamula vataura vachiti izvo ndobasa recongress, macharges hango especially oversight ya president harisi basa redepartment of justice asi kuti ibasa recongress. Saka tingati vamula nechibhende vataura ivo vachiti tingati vanga vachiti congress you have to look into this nyaya iyi. Saka bhora ravamo kusaidhe vecongress.
Chinoita kuti zvitore nguva kudai, chii chavakamirira, chii chavari kuda kuona apa?
Hapana evidence yekuti unenge wakabata kuti evidence iyi. Zvine paviri kuti tingati Congress, especially ma Democrats anova ndivo vari in charge no Congress. Kuri kuuya maelections gore rinouya. Saka zvinogona kuita backfire on them kana vanhu vakafunga kuti izvo the Democratic Congress iri kuda kusunda vaTrump pachinzvimbo kubva pachinzvimbo nenzira dzisina kunaka. Saka Congress inofanirwa kuita gauge mood yevanhu kuti vari kusupporta zveimpeachment kana kuti havasi, nokuti maererano nemaelections ari kuda kuuya pambera.
Nyanzvi mune zvematongero enyika, Dr. Rodrick Machekano vari parunhare muWashington DC neStudio 7. Tiri kuona ma message yenyu amuri kutuma pa Facebook. Tiri kuona Marvin Maunze, tinashe chiduku Sarama Zengera unoti aiwa paipa todini nenyika yedu. Mwachituwa zvinhu zvazvo shata, ndiri tinashe chiduku uyu. Terence Marota ari kuti kushaya simba kwe RTGS kuchakwidza mitengo yezvinhu, izvo zvichaita kuti vanhu vapinde mumugwagwa. Kalisto Masara anoti zvakaitika zvatakaita izvi zvakafanana nokuchengetesa makudo minda yedu. Aiwa ma message yenyu tikubawana pa Facebook, murambe zvenyu muchinyora patinenge tangowana nguva tichenge tichitaura nemi pamusoro pezvamunenge mataura. Tinotenda zvikuru. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Gurukota rinoona nezvemaindustry nhasi rinotarisirwa kuita musangano nesangano reGrain Millers Association of Zimbabwe pamusoro pemitengo yehupfu negorosi. Sangano revarairidzi reProfessional Educators Union of Zimbabwe rinoti richabatana nesangano revarairidzi yekumaruwa reAmalgamated Teachers Union of Zimbabwe pakuramwa mabasa kubva nemusi wemufuro. Tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC, ndoti mosara zvakanaka.